ndinofunga mungatondera kana kuti munoziva kuti tiri kushandisa urongwa hwemultiple currency system, muvhenganiswa wemari dzakasiyana dzekunze kwenyika nedzemari yedu yemuno munyika yezimbabwean dollar. Ende izvi zvava mutemo, saka zvazvinoreva ndezvekuti tinofanira kunge teera mirayo yatinenge tazvipa sehurumende nekuona kwatinenge zvakaita zvakafanira zvapekutanga. Ndo chirongwa chakanaka chinoindikira nyika mberi panguva ino.
Mungajekesa here ipapo?
Panenge pasina nzvimbo yakakwana pavanhu vakambozungunuswa, vakamboshekwa zvakaitika kumashure, zvikaonekwa zvakakodzera, zvakafanira tidai vagona kushandisa mari yemuno munyika nemari yekunze kwenyika. Saka ndinodaira kuti kana vamuchidimwe vachitaura kuti mari yedu yezimbabwe tinoramba tichiishandisa, zvinotaridza kuti vanotya mitemo iripo, vanokudza mitemo iripo, mirayo yemari iripo yatakazvitarira senyika. Ende nyika zve zvinenge zvakafanira kuti ishandisewo mari yayo. Iyo nyaya yekubvisa mari yenyu muzviso zvevanhu, yekubvisa mari yenyu mumaziso evanhu, yakatunza matambudziko. Nekuti kuzodzokerazve muda kuti vanhu vachishandisa mari yenyu munamboibvisa pavari, zvinogona kuzokunetsai zvakanyanyisa.
Asika vagwanyanya, munhoroondo yenyika dzepasi rino hapana atakwanisa kakuti amboshandisa dhora rekuamerica ozodzokera kuda kushandisa dhora rake zvichinyatsofamba zvakazonakawo.
Hazvisi zvechokwadi kuti hapana akamboshandisa dhora rekunze kwenyika akazodzoka pachimiro chakanaka. Kune nyika dziripo dzinotora verengeka dzakaita matambudziko atiinawo dzikadzokera wani pakunoshandisa mari yadzo. Tinatomboenda kure kwakanyanya paZambia chaipa panyika kamu chandiri kutaura ichechi chemuvhenganiswa wemari chemautiple currency chakanga chiripo paZambia. Nazvino kuda ndechitori chavari kushandisa chikamu ichocho, asi vanhu vadzoka pakunofarira mari yavo.